mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 19 nyamavhuvhu August 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu makumi maviri nevashanu 25 vakafa neCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Sangano reZimbabwe National Union of School Heads rinoudza hurumende zvinofanirwa kuitwa hurumende isati yavhura zvikoro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvina zvine zana nemakumi masere nemumwe 4,181 zvichitevera kufa kwevanhu makumi maviri nevashanu 25 nezuro. Vanhu mazana mana ane makumi maviri nevashanu 425 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu muZimbabwe vabayiwa nhomba yokutanga yokudzivirira COVID-19 vave mamiriyoni maviri ane zviuru zana rine makumi mapfumbamwe nezvitatu zvine mazana matatu ane makumi mana nevatanhatu 2,193,346. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave miriyoni imwe chete ine zviuru mazana matatu ane makumi mana nezvisere zvine mazana matatu ane makumi manomwe nevana 1,348,374. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru zvana nemakumi maviri nechimwe ane mazana mana nemakumi mapfumbamwe nevasere 121,498. Vapora munyika vachiita zviuru zana nechimwe zvine mazana masere ane makumi matatu nevasere 101,837. Sangano rinomirira vakuru vezvikoro pamwe nevatevedzeri vavo reZimbabwe National Union of School Heads nemuvhuro uno rakanyorera bazi redzidzo yepasi tsamba richipa pfungwa dzaro pazvinhu zvinofanirwa kutanga zvaitwa nehurumende zvikoro zvisati zvavhurwa. Sangano iri rinoti kunyange hazvo hurumende isati yave nezuva richavhurwa zvikoro, zvakakosha kuti nyaya dziri kunetsa muzvikoro dzinosanganisira kuwaniswa kwezvikwanisiro zvekudzivirira kupararira kweCOVID-19 muzvikoro ringe ragadziriswa. Mutauriri wesangano iri vamunyaradzi Majoni vanoti kugadziriswa kwezvinhu izvi kunozorerutsa kumisa dambudziko ragara richisanganikwa naro rekuti varairidzi vanoramwa mabasa gore roga roga panovhurwa zvikoro. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumva kubazi redzidzo yepasi. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vamajoni kuti tinzwe zvizhinji.
Takanyora tsamba tichidzivisa bazi redzidzo yepasi zvinhu zvinotariswa nevakuru vezvikoro nevatevedzeri vavo kuti zviitwe hurumende isati yafunga zvekuvhura zvikoro. Takavaudza pamusoro pekuti hurumende ndiyo ine faniro yekuendesa muzvikoro zvikwanisiro zvinodiwa kuchengetedza vashandi vari muzvikoro pamwe nevana kudambudziko redenda rarura iri redzigwa mupengo rinonzi COVID-19. Pfungwa dzekuti vabereki vaise mari muzvikoro yekutenga zvikwanisiro izvi taona dzisina padzingatisvitsa. Chechipiri takavazi visavo kuti vashandi muzvikoro vanoda kubayiwa nhomba vapiwe mukana wekuita izvi pasina zviningiridzo zvikoro zvisati zvavhurwa. Takazovazivisa nezvekuti nyaya dzemari yemihoro dzigadziriswe takatarisana nechivimbiso chekuti mihoro idzikwere payairi muna Gumiguru wa2018 sekuvimbiswa zvakaitwa nebhukuta nevashandi vamadzima muna 2020. Kana pane zviri kunetsa hurumende kuti isvike ipapo, tinotarisira kuti nhaurirano dzacho ngadziitike zvikoro zvisati zvavhurwa, asi simbiso iri pakuti hurumende ionekwe ichiratidza kuti yakananga ikoko. Hatidi kuzosangana nedambudziko rava nemakore revadzidzisi vanenge vachingorangwa mabasa panguva ino yekuti izvozvo zvinowedzera mikana yekuparadzira chirwere chiriko icho kuvana zvese nekuvashandi.
Ko, zvimwe zviri mutsamba yenyu zvii?
Takazopedzisawo nokukurudzira hurumende kuti iwedzere uwandu hwevadzidzisi muzvikoro kuitira kuti tidzikise mikana yekutsikirirana kwevana mumakirasi. Tinoziva kuti dzigwa mupengo rinotengawo chaizvo kana vana vachidzidza vakaungana.
Hurumende yakazivisa kuti haisati yave nezuva rekuvhurwa kwezvikoro. Sei makasika kunge muchibva matara zvamunoda kuti zviitwe zvikoro zvisati zvavhurwa?
Hongu, zuva rekuvhurwa kwezvikoro harisati ravapo, asi bazi redzidzo yepasi rakanga ratizivisa kuti ringada kunzwawo maonero edu pamusoro pegadziriro yekuvhurwa kwezvikoro. Munorangarira kuti muna chivabvu takambopawo pfungwa dzedu tichikurudzira hurumende kuti imbomira kuvhura zvikoro. Tinoona kuti ndizvo chaizvo zvatinofanira kuita sesangano rinomirira utungamiriri hunenge huri panzvimbo muzvikoro. Tisu tinoziva matambudziko ari muzvikoro nekuti ndimo matinenge tiri nguva dzose.
Mutauriri wesangano revakuru vezvikoro reZimbabwe National Union of School Heads vamunyaradzi Majoni vari parunhare naJonga Kandemiri weStudio 7. Vazhinji vari kushora mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba zvichitevera mashoko avakanyora paTwitter ekuti vakarwa muhondo yeruzvinunguko havasi kuzobvuma kuti vaNelson Chamisa vatonge Zimbabwe kana vakakunda musarudzo dzemuna 2023. Izvi zvinoteverazve mashoko avanonzi vakanyora paTwitter vachishandisa zita rekuti Jamanda zvichinzi vakati vakasarudzwa kuve mutungamiri weZambia vaHakainde Hichilema avo vanodyidzana nemutungamiri webato rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa mutengesi savaChamisa. Nyanzvi mune zvevatongerwa enyika muzvinafundo Elliot Masocha vanoti vacharamba vanofanirwa kuziva kuti basa ravo rinoremekedzwa sei, kwete muZimbabwe moga asi nehurumende nevanhu pasi pose. Vachiti pari zvino vacharamba vanga vachifanirwa kuziva kuti zvavanotaura zvese zvinotorwa semashoko abva kuhurumende nemutungamiri weZimbabwe vaEmerson Mnangagwa. Tatadza kubata vacharamba kuti tinzwe divi ravo, asi tabata muzvinafundo Masocha vakatanga nekurumbidza maitirwo akaitwa sarudzo muZambia.
Tinoona kuti vanhu veZambia vakasarudza mutungamiriri wavanovimba kuti uchagadzirisa zvinhu zviri kuonekwa sekuti zvasingafambi zvakanaka. Isarudzo yakafamba zvakanaka masimba akaprovisa kuti achachinjana zvakanaka pasina mashoko kuti mutungamiriri uripo uri kurambira kubvapo sezvatinoona kune dzimwe nyika. Saka isarudzo yakafamba zvakanaka. Mutungamiriri weZambia unofanira kutambirwa nenyika dzose dzinosanganisira Zimbabwe nepasi rose, nokuti vaitarisa maelection vakabudawo vachiti vakaona usarudzo dzakafamba zvakanaka. Saka zvinhu zvatinokurudzira chaizvo kuchinjana kwamasimba mukugarisana kwakanaka pasina kurwisana kunechiitika munyika.
SADC yakakorekotedzavo Zambia nekuita sarudzo dzakanaka, uye iri kurumbidzavo vaEdgar Lungu nekutenda kwavo kusiya masimba murunyararo. Chii chinotendwa apa? handi soro zagara zinchitari siruwa kuitwa ere
chinotendu kwa hapa ndocho kuti kuna zimwe nyika zomu Afrika imo mumu zikasaka nchila Zimbabwe za tindo nge tishinzo wakuti vaninge wachi ramba kana kuhikizira vanhu kuti vanhu wakaita sama is combatants havasi kuzo tambira utongi humunu wakaita sama chamisa kana wakawina saka ukoro kotiza kwe sadaki kuno ratiza kuti ndoo mafambira anofana kuitwa zvinhu chero unenge awinwa chero unenge asarudzwa nevagari vomunyika imomo unofana kutambirwa navanhu vese kwete kuti kunganzi rimwe bato rakaita sera masoja kana kuti rimwe bato sera vakarwa hondo havasi kuzotambira munhu wakati handiyo demokrasi iyo demokrasi ndoyokuti kana unenge angosarudzwa navanhu vakawanda hazvinei kuti ndiani munyika imomo wasarudzwa wabvumidzwa kukwikwidza akasarudza unofanira kutambirwa saka kukoroko chedza kuri kuita sadhaki vanhu vokuzambia vanonge vachiratidza gwara kuti ndo gwara rinofanira kuitwa nenyika dzose idzi farai miromo yenyu mubate miromo yenyu kwete kutaura kuti vananhingi havasi kuzoda mutungamiri wakaita saningi kana achinge asarudzwa handizvo izvozvo
ko iwe mashoko avacharamba aya munoona sekuti pane zvachakanganisa here paukama hwezambia nezimbabwe
zvinogona kukanganisa ukama hwagara huripo nokuti pane pakufungirana pasati paichanyatsokufambidzana kana kubudirana pachena kwenyika idzi kana paita munhu wakaita savacharamba uri muhurumende unova ndiye spokesperson wapresident achitaura mashoko akaita saiwayo saka tinovakurudzira vacharamba kuti vabate muromo wavo somunhu mukuru vasaramba vachirasa muromo nezvimwe zvenyika dzavamulanho
avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika muzvina fundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio nestudio 7. Mutevedzeri wegurukota rezvokubudiswa kwemashoko vaKindness Paradza vanoti dare reparamende idzva riri kuvakwa nechina kumount Hampden padyo neHarare rine mahofisi achashandiswa nevatori venhau vaparadza vakashanyira nzvimbo iri kuvakirwa dare iri nezuro nemunyori mukuru mubazi rezvokubudiswa kwemashoko vanik mangwana dare reparamende iri riri kutarisirwa kupedzwa gore rinouya muna kubvumbi April mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu West Studio 7 abata vaparadza
kuvakwa kweparlamendi nyowani kugomore kumount Hampden uko kwatoti isusu kunew city kuri kufamba zvakanaka ende zvatadziswa chete nenyaya yekuti yechirwere chekorona ichi chekuti vamwe vashandi vakanga vachibatwa nechirwere ichi
munotarisira kuti vachapedza kuvaka rini
zvinonzi vanofanira kupedza mwedzi misere iri kutevera muna April gore rinouya zvinenge zvapera aenda ikoko ndina permanent secretary wangu na chief director ndatumwa na minister mai mutsvangwa kuti tinoona kuti kwakamira sei kunyanya-nyanya dzimba dzichashandira kana kuti nzvimbo ichashandira vatori venhau inonzi muchirungu media center saka taenda kunozviona tikaona kuti mastudio ari kutogadzirwa ende pacho pachagara vatori venhau vachisenza vachiita basa ravo vachinyora nhau dzavo pari kufamba zvakanaka ende tatozoti zvepawedzerwe nokuti panga paripo ipapo panga pachikwanisa kugara vatori venhau vanokwana kuita 20
muri kuda kuti nzvimbo iyi ikwane vatori venhau vangani uye matenderana kuti kudii
tazoti tipuhwe futi imwe rumu imba yekuti vagare imwe nzvimbo yekuti vagare vamwe 20 kuitira 40 tinokutoda kuti inonzi media center iyoyi inge ine zvokushandisa zvemandorokwati zvemhando yepamusoro
nyaya yekuti paramende iri kuvakwa nechina inoratidza chii paukama hwezimbabwe nechina vamwe vanoti china ishamwari yepedyo vamwe vachiti aiwa China ine zvainenge ichida kuZimbabwe.
Zvaunoziva iwe kuti ukama hwedu isu Zimbabwe neChina hwakabvira kare. panguva yehondo ndiyo China ndiyo yakatipa zvombo zvakawanda kana president chaivo vakanotrenwa kuChina ende magamba edu mazhinji mamwe vanatongogarawo vakanotrenwa kuChina ende China iri pamoyo pedu isu seZimbabwe ende China iri kuti batsira zvakawanda.
Mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vakaindinesi paradza vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawo nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguu avo vanoti zvinonyadzisa kuti nyika ine hupfumi yakaita seZimbabwe inopema kuvakirwa dare rakakosha kudai neChina.
Tichitarisa parliament ibazi rinokosha renyika rinoratidza zvinhu zvakawanda zvinosanganisira kuzvitonga kwedu. Saka kwaona makuvakirwa imba yakadaro neimwe nyika zvinoratidza kuti mapererwa murevesi kana muchiti muri nyika yakazvimirira yoga.
Munorevera pavamaguu
mafanana nemurume anobatsirwa anoenda kunobhadharirwa mari yekuroora nomumwe murume kana murume anotengerwa mubhedha waanorara nemudzimai wake achitengerwa nomumwe murume zvinhu zvinonyadzisa makuna kuna. Uye tichitarisa nyika yedu yeZimbabwe kuti China iri kuba upfumi hwenyika ino hunoita mabhiriyoni pagore, hatifaniri kunge tiri nyika yekuti tinobatsirwa nedzimwe nyika kunzwirwa tsitsi kuti havana imba yeparamende ikaitovavakira imba yeparamende. Chatiri kuda isu from China ifair trade.
Munorevei apa mungatsanangura
yekuti inouya muno inoita zvainoita yoripa zvinhu zvainenge yatora muZimbabwe. Hurumende yeZimbabwe yochishandisa mari inenge yabhadharwa kuministry of finance through ZIMRA nemamwe mapazi ehurumende kuchiita allocation yebudget yekuti iyi ndiyo mari yataakushandisa kuvaka parliament yebuilding yeZimbabwe. Izviri kuitwa izvi zvinonyadzisa zvikuru.
Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguu vange vari parunare kwamutare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Zimlife.com rinoti Evans Momberume, uyo anonzi ndiye akange ari murume waMemuri Machaya, akasungwa achipomerwa mhosva yekuita zvepabonde nemwana asati abva zera. Memuri Machaya, uyo akange aine makore 14, akashaya ari mukubatsirwa. Momberume anotarisirwa kumiswa mberi kwedare raMajestrate kwamutare nhasi China. Chronicle rinoti gore rino moto yibwi masango yakwira nezvikamu makumi mashanu kubva muzana 50%. Bazi rinoona nezvekunze reEnvironmental Management Agency rinoti moto inoita mazana matatu ane gumi nemanomwe 317 yakaitika kubva zuva rekutanga romwedzi uno. Newsday rinoti sangano reConfederation of Zimbabwe Retailers riri kuyambira kuti zvirongwa zviri kudzikwa nehurumende kumutsidzira upfumi hwenyika hazvishandi kunze kwekuti zvasanganiswa nezvirongwa nemitemo inopa vanhu simba rekutenga richitiwo kwatiri kuenda hakuna kumira zvakanaka. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadi paStudio 7 mutanga mukoma General Victoria. Studio 7 ndirongo kutendai ndakutendai chaizvo pakuchinja munhu anira zanupiepa live talk inoitwa pamakabvisa mavanza vamabvaza vaya ndakasatiri studio live talk ndakuti after news then ndirechipira ndinogona tongoita switch off because pamabvaza vaya Dr Mabvaza vekuuk haakwanisi kudhibheta haana mafekta angotuka achipopota saka mukashedza vanhu vezanupiepa vakatana macharumbira no muna antara zvakati kamantara yana nguye kutuka kana kudindi charombera wa support zvangu zvanipe but munhu anokwanisa ku debate uchitaura zvanaka pasina zvokutuka zvoita mabaza tena ya mabaza please musatombomuchedza kuti mabaka uyapo bazhinji vangasatirire live talk nokuda kwamabaza chuma ari right chedze futi naiyo vacharumbira anotaura zvakanaka chipeta chiri zvitonakidza live talk ine zvitonakidza navanhu ivava ndatenda hangu
Masera seiko pa studio 7 apo tinoda kukurudzira vanhu veZambia voti valungu naivo vahichilema vachina vakakunda musarudzo tinokutendai nekuratidza vana veZimbabwe kuti nyika inofanirwa kuenderera mberi zvisinei nekuti kune COVID-19 simudzaivo vana vamunangagwava vakasunga nyika mbira dzakondo vachiti kwanzi hakuna maelections anoitwa nekuti kune COVID-19 kuza kuramba maelections nekuti kune COVID-19 kwafane kuti kwaisa dzaridiki nekuti kunonaya hazvifanirwi kumisa progress zvinhuizvozvo zvoonai nyika yakamusungwa mbira dzakondo nenyaya yekuramba maelections inovimba kuti meseji ichasvika kwavanhu maita basa
pakadiko pastudio 7 apo ini ndinofara zvangu ndokutaura ndiri kuno kuJoburg ndichitaura maererano nemaelection akaitwa kuZambia. Aiwa tinotenda chose, tinotenda makorokoto, makorokoto Zambia. Ende ndinoona fanika sesu vechidiki chidzidzo chikuru. Chizidzo chikuru chaizvo pana 2023 kuti tikabuda nemoyo wese tese neuwandu hwedu tinoishandura tinoishandura shanduro shandukotisu saka ngatisimukei neuwandu hwedu chero tichidzvinyirirwa kuti tisaita misangano yekutaura chichi ngatisarasetariro ipapo pana vachamisa ipapo ndinotenda zvangu ndinotenda
Hadi makadi pa studio 7 apo tinotenda nanhau dzakanaka dzamunotipa namukoma Jonga akandimiri nevamwe vese ndoda kupindura mashoko akataurwa nevasharamba kana vane mutsa nesu vanhu ko vakadiko kuti manikidza kuti pachikafu kana vane mutsa nesu vada kuti manikidza kuti tiende kunobayiwa mainjekisheni nhasi asi nhau dzechinyaya yechikafu vakaluta madonations ese aiuya vakatora vakagovana pache zvavaiko saka kana nhasi wese ngavagovane mishonga yavari kutenga iyoyo vabayane vege kana vakaida kuita wokumwa kana vakaita wokugeza ndezvavo ikokoko vakasati manikidza kuenda kunobayiwa mainjekisheni isi tinochengetwa namwari mwari ndiye muchengeti wedu tenda
Kwazwai, pa studio 7 apo, makadini kuwara mukoma Jonga. Makadini mose nemuvatereri ve studio 7 vari kumatima nayenyika. Ndinoti haiwa, ngatishandei tishandira nyika yedu. Tisanguva nokupukara nokutendekana, hazviendesi nyika mberi. Ndinoti ngatishandei tiri pamwe chete. Especially vanhu vari kudiaspora sesu tinoti ngatishandei tisimudzira nyika yedu nemuri kutaura zvenyu nemukoma Zindoga ndiri pano paJoburg apa
pastudio 7 apa raJoga kandimiri taingokumbirawo isu vari vedonje kuti vatiudze kuti mari yedu yegore rakapera vatipi uye yegore rinozva vatipi tifunge dzimwe mese dzokuita pane kungorindira tichikonzi mari inouya mari inouya vamwe izvezvi vari kutongofa mari dzavasina kutora tisingazivi kuti dzozoryiwa nani kana vachida hava kushandisa mari yedu kureiza mari yetinonzwa kuti 140 million yekampeni yegore rinouya ngavatiudze tiri kuno kuchireidzi kwachire mwari mwatatambura takangomirira mari dzedu
Izo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino chinotarisa zvirikuitika muAmerica. Vakuru muhurumende yeAmerica vanoona nezveutano vakabatana nenyanzvi munezveutano nezuro vakazivisa kuti nhomba yeCovid-19 yechitatu ichange yava kuwanikwa pakupera kwegore rino kana bazi rinoona nezvezvidyiwa nemishonga reFood and Drug Administration rikapa mvumo. Kwenguva refu hurumende yeAmerica yange ichiti hapana chikonzero chekuti vanhu muAmerica vabaiwe nhomba yechitatu, asi ukasha hwemhando yecoronavhairasi yeDelta hwakakonzera kuti vana mazvikokota vezveutano vabvume kuti vamwe vanhu vabaiwe nhomba yechitatu. Tabata nyanzvi mune zveutano vachishanda mudunhu reNorth Carolina, Dr. Simbiso Ranga, tikati vatitsanangurire zvataurwa nehurumende pamusoro penyaya iyi.
Hurumende yokuno kuAmerica yataura iyo kuti ichapa booster shot kana kuti third shot kuvanhu vakabaiwa Moderna nePfizer vaccine starting sometime September. Around September 20th. Vari kuti iwo ve FDA ne CDC vari kuti iwo the immunity against COVID-19 inoderera after 6 to 8 months. Saka vari kuti iwo kana munhu akabaiwa nhomba and papera 8 months anenge akubaiwa a booster or a third shot kuti immunity yaya yanga yava weekend kana yaderera itwe boosted.
Vanofanirwa kubaiwa nhomba iyi ndevapi uye vanobaiwa rini, Dr. Ranga?
Vati ivo vachabaiwa vachatanga vakatanga kubaiwa nhomba kubva muna December, January. Izvi zvinosanganisira vaya vari mumanursing homes uyezve vari muhealth care sector vanova ivo vakatanga kubayiwa about 7 to 8 months ago ndo vachatanga kubayiwa. Asize vacharamba vachingobaya vanhu vasati vawana nhomba yekutanga in the interim, but ndo zvavatsanangura.
Zvine mhosva here kuti munhu akabayiwa nhomba yerudzii tichitarisa zvakaita sana Pfizer, J&J nedzimwe?
Panguva ino maauthorities, healthcare authorities achiri kuti iwo kana munhu akabayiwa Pfizer booster shot inofanira kunge iri yePfizer, kana akabayiwa Moderna inofanira kunge iri yeModerna, uyezve Johnson and Johnson kind of the same kana yava kutenderwa tava nemaresults eJohnson and Johnson.
Iyo Delta iyi iri kure zvakadii kuti vakwanise kuimisa?
Nyaya yeDelta variant yanetsa pasi rose. Pane ipo manumbers ari kuti maybe 98% yemaCovid-19 cases muno muAmerica ari kukonzerwa neDelta. And Delta sezvatinoziva iri kubata vana vadiki, mazera echidiki compared kuma numbers atanga tiri kuona patanga COVID-19 muna 2020. So in terms of kuti tava papi kuti tikwanise kuimisa, hapachine basa chairo. Zvinenge zvichatotora mwedzi akati wandei, if not gore zvichienda mberi.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano vachishanda mudunhu reNorth Carolina, Dr. Simbiso Ranga, vari parunhare kuNorth Carolina neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu 25 vakafa neCovid-19 muZimbabwe nezuro. Sangano reZimbabwe National Union of School Heads rinoudza hurumende zvinofanirwa kuitwa hurumende isati yavhura zvikoro. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosfera zvakanaka.